bato reCCC iro riri kumirirwa navaonias mavarire richange richitatsurana nezanupf iyo inenge ichimirirwawo navachenjerai mumbire. Mamwe mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navadouglas monzora akatadza kupinda musarudzo idzi zvakasiya makwikwi aya ari pakati pezanupf necitizens coalition for change kana kuti TCC chete. Vatsigiri veTCC muward iyi vanoti vechidiki vezanupf pamwe nevatungamiriri vavo vaitenderera svondo rino mumaruwa vachiudza masabhuku kuti aende nevanhu vavo kusarudzo iyi vachiti anenge aramba vaizoona zvekuita naye. Vechidiki ava vanonzi vaiimbisa kuti bato ravo rine mazita evanhu vose vari mumabhuku uye munzvimbo dzekuvhotera nekudaro vakakundwa kucharohwa vanhu uye kunyimwa chikafu cherubatsiro runopiwa. Vari kumirira CC musarudzo iyi vamawarire vaudza Studio 7 kuti bato rinotonga rezanupf rakaudza masabhuku kuti vadzinge avo vanenge vasina kurivhotera kana rikangokundwa musarudzo.
VezanupF vari kuintimidheta vanhu kuti vaitika mukavhotera TCC kanzi mbeu muchaishayiwa chibage muchachishayiwa kwaimuvhotera zhara. Vari kutivo unhu kwaukaziva kuti kuno munhuzve weTCC muraini mako unomunyora zasi pelist ashayiwe. Munhu wezanupf ndiwo unofanira kuenda pamusoro pelist. Vanhu veTCC uya kuvadzinga kwai masabhuku dzingai vanhu vanenge vavhotera TCC vadzingei vadzi.
Mumwe mutsigiri weCCC vaGift Mapondera vanoti nekuda kwezviri kuitwa nezanupf kumasabhuku vamwe vatsigiri vavo vave kutotya kudzingwa mumabhuku avo kana kurohwa nekudaro vachapedzisira vavhotera bato ravasingadi. Vanoti nyaya dzeutyidzirwa idzi dzawedzera svondo rino sezvo zuva resarudzo raswedera asi vanoti uku kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Zviri kuitwa nemasabhuku izvi hatisi kufara nazvo nekuti vamwe vedu vanotya vanofundisirwa vachiudzwa kunzi tinokuonai pamunenge muchivhotera tinoenda nemanhamba tonyorana vanyora nhamba 7 anenge azovhota vhoti iyoyo muchaonekwa kuti ndiye vhotera bato rimwe rinopikisa. Saka sarudzo dzinobuda dzisiri free and fair ende futi vari kufundisirwa vachiudzwa kunzi hatikupii chikafu tokudzingai muraini. Vamwe ndo vanorohwa tichitarisa zvakatongoitika kuna naHarare kuti vanhu vakazopedzisira vopizwa dzimba vanhu vato nekutya kukuru. Saka hapana free and fair election iri kuitika.
Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vanoti kushandisa kuri kuitwa madzishe nemadzimambo nebato rinotonga kutyora mutemo nekuti bumbiro remutemo wenyika haribvumidzi kuti madzishe nemasabhuku vaitwe zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kunzwa kumadzishe nemasabhuku ari munzvimbo dziri kuitirwa sarudzo iyi kana kubatawo mutungamiriri wemadzishe munyika vafoshoni Charumbira avo vanga vane nhare isingaiti. Asi satsvigaro vezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati vanoshandidzana nemadzishe zvakanaka asi havavamanikidzi kuvhotera bato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo yamangwana iyi.
Takakambeina zvakasimba semusangano takanga tine vanhu vedu tichifamba navo zuva nezuva. Iyi ishu yokuti matrabhuku yes ezanupf tinoshanda nematraditional leaders that is machiefs nemasakuvaka but hatina patakamuaira sakuvaka kuti aende nevanhu achienda kunovhota. Aiwa vanhu vanoenda voga kunovhota iraiti yomunhu kunovhota asi sezanupf tichahwina zvinomutsindo nokuti takaenda tikataura nevanhu vedu.
Asi munyori anoona nezvesarudzo mumasvingo mubato reTCC vaGodfrey Madzikanda vati zanupf yaakusimbirira kumanikidza masabhuku nekuti inoziva kuti vanhu havachaidi.
Ndinofunga tava nenguva tichitaura nyaya yokuti vatungamiriri vetradition vakaita semasabhuku masabhunhu nemadzishe havana kodzero yokuita zvematongerwo enyika. Tichaona tinongokurudzira vamwe vanovhota kuti musavhundutsirwa nokuti chokwadi chiripo ndechokuti sarudzo kana dzatopera dzatopera. Nyaya dzese dzinotaurwa ndedzekunyepa, hakuna chinozomboitika kana muchinge mavhota. Asi ichokwadi nyaya iyoyi inorwadza, ndosaka vanhu tichitaura zvokuti ngatiitei mareforms tiitewo sarudzo dzedu dzisina gakava.
Vati vanotarisira kunda musarudzo iyi kunyange vanhu vakatyidzirwa nekuvimbisa kunyimwa chikapu munguva yenzara. Sarudzo yebyelection iyi iri kuitwa mushure mekushaya kwevaiva kanzura vewad 21 vatinago mupinga vaiva vebato rezanupf muna kurume gore rino. Ndakamira Studio 7 matsvingo ndini Godfrey Mutimba.